madzimambo anenge achiti aiwa paumambo hwedu kana mutungamiriri anenge aripo munyika adiwa navanhu kana munadiwa izvo madzimambo tinotsigira mune saka Mugabe vakadiwa navanhu vanodiwa navanhu vakatodikire vakare kuti ndiwo kandidi takachitongoti a wabuda muruzhinji wakadiwa ndiye munhu watinodawo isusu arizve munhu unogwirawo madhishe achiunza nyika achiunza vhuku vanhu achigwavo tsika dzedu dzepasi rose kuti vanhu vatema ngavachengetedze hunhu hwatinogwiravo semadzimambo ndo patinobvawo ipapo
asika ishe Charumbira vamwe vanoti madzishe haafanira kunge achionekwa vachirerekera kumativi ezvematongerwo enyika nokuti vanomirira vanhu vakasiyana siyana munoti
aiwa iyoyo kusaziva vanhu vanotaura izvozvo vane vatikazivi zvasunoreva